Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muZimbabwe vachiti vari kufa nenzara ndokuenda kuBotswana uko vari kutsvaga upoteri.
Iri sezuva ratorato yeholiday kwatiri anti-sanctions yekudzvanywa kwemawekazi hatina mutisha achazoenda kubasa. Varayiridzi vachange vari kudzimba, varayiridzi vachange vachitotora mapicha emaplakazi emaposta vachitaura nehurumende yavo kuti ibvise masanctions ayakatemera mawekazi, aita kuti mawekazi ararame achinyonga zvose nemuromo.
Masangano evashandi vehurumende anoti acharatidzira nemusi wemuvhuro achinyunyuta pamusoro pemihoro yevashandi musi uyo SADC inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeBotswana inoti iri kuchengeta zvizvarwa zvekuDemocratic Republic of the Congo, izvo zvakatiza kubva kutongogara refugee camp muZimbabwe zvichiti zvanga zvofa nenzara. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Botswana inoti pane vanhu vanosvika 125 kana kuti 125 vanobva kuThe Democratic Republic of Congo, avo vari muupoteri padhuku refugee camp muBotswana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwebotswana vakaiso musi vati vapoteri ava vakatiza patongogara refugee camp vachiti vangavofa nenzara pamwe nekutyira denda reCOVID-19 muZimbabwe.
Vamwe vavapoteri ava vari kuti vari kutiza nzara patongogara uye vari kutya kubatwa nedenda reCOVID-19 sezvo vari kugara vakawanda pakamba iyi.
Vamusi vati vashandi vebazi ravo vachiri mubishi kubvunzurudza vapoteri ava kuti vaone kuti vangapiwa here kana kuti kwete upoteri muBotswana.
Vapoteri vakatiza vanodarika zana. Handisati ndave nehuwandu hwavo chaihwo chaihwo, asi ichokwadi kuti vakatiza kukamba itongogara refugee camp kuZimbabwe.
Mukura anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muBotswana Muzvare Thobo Letlhage vatsigira mashoko avamusi vachiti vapoteri ava vachiri kubvunzurudzwa nevebazi ravo.
Chandinoziva kuti tine vapoteri vari kubva kuDRC. Kana tapedza bvunzurudzo dzatiri kuvaita, ndipo patichava neruzivo ruzere rwekuti vakambogara kuZimbabwe here kana kuti kwete.
Studio 7 anokwanisa kutaura nevapoteri ava padhuku refugee camp sezvo isati yapiwa mvumo yekupinda mukamba iyi. Asi gurukota rinoona nezvemabasa anevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe vapo mavima vanoti kune vapoteri vakaedza kutiza patongogara refugee camp asi vakabatwa vose. Mukuru wezvezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vanoti chiitiko ichi chinoratidza kuipa kwemamiriro ezvinhu munyika ayo varwiri vekodzero dzevanhu vagara vachitaura nezvazvo.
Nzvimbo dzakaita sekutongogara uko kwakagariswa vapoteri vanogara zvakambonikidzana, vanogara vakawanda imomo vachinge vanhu vaya kareta emati maconcentration camp kana muno muZimbabwe vanozova makipu. Vanhu vaya vanenge vanzi uye mapinda muno muZimbabwe muri kutiza nzara, muri kutiza hondo, muri kutiza kumbonikidzwa kunyika dzenyu, asi munouya muno mamapotera macho makuita sevanhu vari mujeri.
Vambofana vanoti hurumende yeZimbabwe haingakwanisi kuchengeta zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika iyo iri kutadza kuriritira vana veZimbabwe.
Kana isusu tisiri marefugee camp tiri muno muZimbabwe tiri kutokuvara nenzara. Kokuzoti vapoteri vanonzi garai imomo muchimirira kuti tikupei chekubata. Hapo panenge pakaoma. Vanenge vari vanhu vane nzara vari kutambura ndekuti kana vari vaineve muZimbabwe, varidzi veZimbabwe tiri kufa nekuziya nenzara. Asi tichikwanisa kuzvitsvakira mabasa, tichibvumidzwa kuti tizvishandire, tichibvumidzwa kuve tiite zvakati zvakati kuti tiwane mari asi zviramba. Kokuzoti vanhu vakavharirwa.
Gwaro rakaburitswa neUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR noti mari yekufambisa mabasa ano Mosadek ishoma kwazvo, izvo zvoita kuti sangano iri riberedze uwandu hwechikafu chinopiwa vapoteri vangasvika zviuru mazana mana nemakumi masere nezvishanu kana kuti 485,000 vari mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mende yakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19, ukuwo vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere ichi zvinhu zvinofadza zvikuru. Asi imwe nyanzvi munyaya dzehutano, Dr. Simbi Soranga, vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kuitira kuti chisarambe chichipararira.
Tinoona zviri zvinhu zvinofadza kuti manumbers aaderera evanhu vari kushaya nemanumbers evanhu vari kubata chirwere cheCOVID-19. What we might say is really encouraging. Asize, it doesn't mean kuti chirwere chapfuura. Zvinongoreva izvo kuti panguva inoi numbers aderera, asi kana vanhu vasati vabayiwa nhomba risk ichiripo yakati kurei.
Tiri kuonawo zvakare kuti kune vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Tichitarisawo nguva yapfuura, vanhu vanga vachibatwa vari kumazana nekudarika. Muri kuzviona sei?
Manumbers aya anofadza kuti numbers, you know, vanhu vaderera vari kubatwa nechirwere kana kuti vanhu vaitwa matest vari negative aderera. Zvese zviri kungoratidza kuti zvinhu zviri pari nane. Asi chaanenge ataura ndechekuti kana pachine vanhu vakati wandei vachine chirwere munyika, vanhu ivavo vanokwanisa kuchiparadzira futi kuvanhu vasati vabayiwa nhomba particularly. Saka chaanenge akurudzira ndechekuti vaya vasati vabayiwa nhomba ngavaende vanobayiwa. Ndo mushonga ungaita kuti chirwere chisazomuka futi, bcause vanhu vachaungana gore richipera kuvhakachirana pamakrisimusi and so forth. Saka kana vanhu vasati vabayiwa nhomba vakakwana, chirwere chinokwanisa futi kumuka.
Tiri kuona kuti izvo hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zvinomwe nemazana maviri vakabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu vanodarika zviuru gumi vachibayiwa nhomba yepiri. Munoti kudii neuwandu uhu?
Zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachibayiwa. Chandingataura ndechekuti kana tisati tasvika pa10 million zvichidarika, inova iyo target yehurumende kuti tinge tive neyatinoti head immunity, it means tichiri kure. Asi I think tinofanira kunge tiri kubaya vanhu vakati wandei kudarika manumbers atiri kuonai.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa pakusvika pauwandu hwevanhu mamiriyoni gumi huri kutarisirwa kunge huchinge hwabayiwa kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika?
Zvingaitwa zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu varambe vachidzidza kuti chirwere ichi chipo and mushonga wekuti chisaramba chichipararira kana chipere kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda. Saka kudzidzisa vanhu kunofanira kunge kuri kuramba kuripo, whether munhepfenyuro, whether mumanewspapers, whether vanhu mumacommunities, mumachechi nemumavillages, kuti vanhu varambe vachinzi kana usina kubayiwa enda unobayiwa, uyezve kuti nhomba dzagara dziri generally safe and effective dziri mubatsira. Chimwe chandingataura ndechekuti iyo nhomba yacho ngainge iri mumacommunities umu. Notinoziva kuti mamwe macommunities ari very remote, saka vanhu havafanira kunge vari kufamba madistances akawanda kuti vabayiwe nhomba. But nhomba ikauya mucommunity like atingati mamobile clinics aya, things like that zvinga patira chaizvo nemuzvikoro kana even muma city centers ma mobile centers iwaya I think those mufanira kunge zviri kuitwa kuti tibaye vanhu vakati one day
tine mumwe mutereri watakataura naye svondorino akati izvo anga achida kuenda kunobayiwa hake nhomba yekudzivirira COVID-19 asi ari kuona kuti izvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzika uyezve uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere izvi hwadzika zvikuru nokudaro iye ari kuona sekunge pasisina chikonzero chekuti anobayiwa nhomba mashoko api amungape munhu uyu
mashoko anengapa munhu uyu ndeyekuti iye kana usati wabayiwa une risk yakakura yokubata chirwere kudzikira kwemanhamba of course hongu kunofadza munhu wese unoreva kuti mucommunity in general but munyika manhambers aderera asi vese vasati vabayiwa nhomba vane risk yakakura kana kuti vanokwanisa kubata chirwere saka kana chirwere chichingopararira munyika kana chichiri kufamba even though manhambers aderera vaya vasina immunity vanokwanisa kubata chirwere nyore nyore
nyanzvi miya dzeutano Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunhare, vari ku North Carolina, kuno ku America. Sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kubasa nemusi wemuvhuro, apo Sadhaki ichange ichiratidzira pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. ATUZ inoti iri kubatana namamwe masangano evashandi vehurumende ichinyunyuta pamusoro pemihoro iri kutambiriswa vashandi vehurumende munyika. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vanoti ivo sevashandi vehurumende vari pazvirango zvavakatemerwa nehurumende yava Emerson Munangagwa iyo vanoti yakabvisa mihoro yavaitambira nemari yemadhora ekuAmerica muna 2018.
Sara dzemuZimbabwe dzinema sanctions ari kutoti affecta kudarika mamwe ari kutageta mamwe individuals. Isu takatagetwa nema sanctions akaitwa new dispensation yekuti vashandi havachatengerwe kutambira muhoro unokwana kuti vadye, vapfeke, vawane kugara pakanaka kana kuenda kuchipatara zvapo. Saka masanctions aya ari kutirwadza, ari kuita kuti tirarame tisadzaendera vana pazvikoro zvatinodzidzisa. Zvaita kuti tinzwe kushungurudzika. Saka zuva iri izuva ratichashandisawo sevarayiridzi kuti tiudze hurumende yedu kuti masanctions avari kutipa semaworkers dai vambaadzisa tadzorerwawo chiremerera chataive nacho before pre-October 2018 tisati tapinda pamasanctions auya nenew dispensation aya.
Saka urongwa hwenyu uhu muchahufambisa sei? Muchange muchienda kumabasa here muchinotaura zvinyunyuto zvenyuzvi?
Iri sezuva ratoratoo yeholiday kwatiri anti sanctions yekudzvanywa kwemaworkers hatina muticha achazoenda kubasa varayiridzi vachange vari kudzimba varayiridzi vachange vachitotora mapicha emaplakers nemaposta vachitaura nehurumende yavo kuti ibvise masanctions ayakatemera maworkers aita kuti maworkers ararame achinonga sose nemuromo transport allowance ichinopiwa murayiridzi iri pasi pedomtaxi nokuvana eharisity council zviri kuita kuti kushora kupisanyanya saka hatina murayiridzi achaenda kubasa tichange tiri kudzimba dzedu asi tichishandisa maspaces ari online kuratidza kunyunyuta kwedu.
Ihwo urongwa hwenyu hwekunyunyuta uhwu muchahusvisa sei kuhurumende kana kuti kudunhu resadhaki riri kuungana richinyunyuta nezvirango zvarinoti zvakatemerwa vakuru vakuru muZimbabwe?
Tatopedza kuronga gwaro ratakanyora richazenge richitumigwa kumahofisi ese tichishandisa madandemutande pamaemail avo vachionawo masanctions akatemerwa maworkers emuZimbabwe nehurumende yavamunangagwa kuti vatibatsirewo kuvakumbira kuti tiraramewo mukatarisa imwe nguva kusadhaki taitotambirawo mari yainge ichitiremekedzeikei tiri pamusoro pekutambira kune vanhu vari kuzambia izvezvi tichita kutambira mari iri pasisa mari yatinotambira isusu 1/6 obvi sadhaki average saka sadhaki yese inofanirwa kuti ibatane nesu pakuchema kubviswa kwemasanctions atemerwa varayiridzi nemamwe maworkers kuti tikwanise kuraramawo sevanhu.
Iwo urongwa hwenyu uhu hwekunyonyota musi wagumi guru 25 muri kuita mega here seATUZ kana kuti mune mamwe masangano makabatana nawo?
Hongu takoka mamwe maboka emarayirisi vari mutrenational Zimbabwe Educators Union zvokuramba tichikoka mamwe maweka matrade unions ari muZimbabwe Congress of Trade Unions kuramba tichitaura nemaorganization civil society, kuramba tichitaura nethe ordinary people, nekuti kana pakashaikwa civil service munyika, maservices haawanike. Saka munhu wese anostenda kuti abenefite nekusapota kubhadharwa kwemateacher, kusapota kubhadharwa kwemanesi. Saka zuva iri rekurwisana nemasanction, vanhu vese muzimbabwe tirikuvafuka kuti vabatane nesu kukumbira hurumende kuti ilifte masanctions ayakaitira pamacivil servants, kuitira kuti civil service isaparare tiwane maservices atotarishira kutora chitupa, kurapwa nezvimwe zvakadaro.
Hurumende pachayo iri kuti izvo iri kukundikana kuita zvainoda zvakanangana nekupa mihoro inogutsa vashandi semivarairidzi. Ndosaka iri kuti izvo zvirango izvi zvairi kuti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira dzakaita sana America nana Britain zvinofanirwa kunge zvichibviswa kuitira kuti inge ichikwanisa kukugutsa imi vashandi nevarairidzi panyaya dzemihoro. Unozvitambira sei?
Masanctions haana kuiswa muna 2018. Masanctions havanoti masanctions iwaya akatanga kuna 2000 pachipaswa zidzera. Isusu taitongotambira mari yaitoita kuti tirarame zvakanaka sevanhu. Masanctions aya angango havanoti masanctions anga angoriko even patime yaiimusive government nepayakapera. Pachaitotambira kuti mari chakati kukumu chekuti taitokwanisa kutenga michovha tichifamba, masanctions aanga ariko. Sanction hombe ratibaya inyaya hombe mindoga wevaakutungamira izvezvi, vaakuunganidza pfuma yose ichiita yavo. Panguva yanga ine masanctions ava nguva yese vasati vapinda ivo taingotambira muhoro waiita kuti tiraramewo sevanhu. Asi pavakapinda vari papo ndopataakutambira $100 isaimbotambira 540. Saka ndo ratototi kwatiri ndo sanction, ratoda kuti tairabvisiwawo tadzokerawo pachinhano chataivo.
Mutungamiri weHatuzi vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remamwe masangano evashandi vehurumende panguva yataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rehurumende, asi hurumende inoti zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa nekuti zviri kuvhiringa upenyu hwevanhu. Nhumwa yeUnited Nations iri muZimbabwe pari zvino, umo iri kuongorora nyaya yezvirango kuti zviri kuvhiringa zvakadii upenyu hweveruzhinji, pamwe nekuona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira zvakadii muZimbabwe. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Sangano reWorld Food Programme rinoti zviuru nezviuru zvevanhu vemuCameroon, zvikuru mumatunhu ekumavirira kwenyika iyi, vakatarisana nenzara inotyisa, uye nzara iyi inogona kuwedzera kana mhirizhonga iri kuitika mumatunhu aya ikaramba ichienderera mberi. Hurumende yemuSomalia iri kukumbira United Nations kuti ibatsirwe nechikafu sezvo munyika iyi mine nzara iri kukonzerwa nekusanaya kwemvura zvakanaka. Hofisi yeUnited Nations inoona nezverubatsiro inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe vanoda rubatsiro nekukurumidza, uye vanhu mamiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwekushayikwa kwechikafu muSomalia. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi tiine hurukuro nevamiriri veMDC Alliance uyezve veZANU-PF vachitaura ivo mabasa avari kubata panguva ino yegadziriro yekunyoresa kuvhota.
Inini ndinonzi Muzvare Barbara Gwangwara Tanyanyiwa, ndiri mutauriri kana kuti spokesperson wemadzimai Assembly of Women kubato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNation Kamisa.
Ndinoitwa Salome Eric, ndiri webato reZANU-PF. Ndiri the vice chair weZANU-PF Youth League kuUK.
Ini sebato reZANU-PF zviwo zvamungati muri kuita, pane zvirongwa here zvamuinazvo?
Zviripo zvirongwa zvatiri kuita sebato reZANU-PF. towards the 2023 elections and beyond. Chekutangisisa chatinoda kuti titaure nezvazvo inyaya yema infrastructure developments atiri kuita mumigwagwa yedu. Tine zvirongwa zvakawandisa zviri kufamba zvichigadzira migwagwa, nokuti tinoziva kuti nyika yedu ienderere mberi tinofanira kunge tine ma roadworks networks edu akawanda anofambika murunyore, nokuti zvinozoita kuti nguva yekunovhota vanhu vakwanise kufamba. Tinenge tafamba tapinda munzvimbo dzakawandisa fani dzinoita kuti vanhu vakwanise kuzofamba mune zvakanaka, vakwanise kufamba vasvike kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinenge dzine ma polling station kuti vanovhota. Asi tinoziva zvakare kuti pane vane vanoda kubatsirwa towards ma registration. Tine also ma programs ari kuitwa ne Youth League akafanana ne ma online registration atakatanga, ekuti pafoni yako chaiyo chaunongoda kutumira message chaiyo pa WhatsApp. Ruzhinji rwedu rweZimbabwe rine WhatsApp because we are cautious kuti kune COVID-19 pandemic and we cannot be meeting and mixing takawanda. Vanhu vokuita get in touch vokubatsira kuti unonyoresa sei.
Maita nyanyiwa motipawo mazwi enyekupedzisira muri kuonawo zviri kutaurwa namuzvare Eric.
Chandinongoda kungotaura ndechekuti hurumende yava Munangagwa iri kuleta down vanhu in that madevelopments ari kutaurwa. Ukatarisa kazhinji kachona iroad dziri kumendewa, it's not development. Resurfacing of a road is not development. Vamunangagwa vakanga varipo kubva 1980 kusvika 2021. Saka kuti tingaswera tichinyeperwa nezvemadevelopments aya ekuti hanzi kwazodai, kwazoitwa mugwagwa, kwazodini, kwazodai, hazvizi zvino zvokuti zvingatikwidza ndege izvozvo kuti tingabva tatofara kuti kune development iri kuitwa. ZANU-PF yakonewa, hakuna zviri kuitwa. Even ma empowerment yacho iri kutaurwa iyoyo, empowerment iri kungoita zvokungoselekta, iri kuselekta vanhu vashoma shoma. And chii chiri kuvatadzisa kuti hurumende iende kunzvimbo dzatiri kutaura idzodzidzi kuti kune vanhu vari kutambura? Kovhurwa maofices ezvitupa, kovhurwa maofices emabirth certificate, kotariswa isitebeleland unochema because vanhu vekumatebeleland vari bhita, vari bhita. Hakuna development iri kuitwa nezvimarodzi ari kutaurwa. Hauna kumbonzwa kungai kwakagadzirwa road kana kuti kuvulilima kwakagadzirwa road.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nemakanzuru akasiyana-siyana, kusanganisirawo kanzuru yeHarare ekuti vagari vange vachibhadhara mitero yembwa yemari dzakasiyana-siyana zvichienderana kuti imbwa ihono here, ihadzi here, uye kana iri hadzi yakamira sei. Asi tinonzwa kuti vagari vari kunyunyuta neurongwa ihwohwo vachichema kuti tadzoserwa kuugari hwaivepo nyika isati yawana kuzvitonga kuzere apo vaibhadhariswa mitero yembwa. Kuti tinzwe pamire vagari, tabata sachigaro vesangano rinomirira vagari vemuHarare, Chitungwiza, Epworth, Ruwa, Goromonzi neNotoni reHarare Metropolitan Residents Forum vaMarvelous Kumalo. Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu, vaKumalo?
Tinotenda.
VaKumalo, zvii zvamuri kupokana nazvo sevagari paurongwa hwemakanzuru wekuti munge muchibhadhara mitero yembwa?
Chekutanga mukoma, tingati vagari vakashamisika zvakanyanya nechiitiko ichi chakaitika kubva kukanzuro yeHarare nemamwewo makanzuro akazoteerawo, nekuti izvi vanhu vari kuti zvinovarangaridza hurumende yeudzvanyiriri yaivepo kare, nokuti nguva yaSmith ndo paive nemutero wainzi Doctex. Saka pari zvinowo vanhu muhurumende yenge yasunungukawo vachiti vawanawo kuzvitonga kuzere. Vanhu vengo vachifarawo vachiti makanzuru aakufanirwa kumira nekugadzirisa zvikuru sei nyaya dzine chekuita maringe nemagariro akanaka evanhu. vanhu vachiwanirwawo mvura yakachena solid neliquid waste zvichinodisposwawo zvichimanejwawo zvakanaka nezvimwewo zvakadaro. Saka izvi zvinhu zvakatyamadza vagari, zvikuru sei zvichiuya munguva apo kurarama chaiko kuri kunetsa.
Iwo makanzuro aya vakumalo ari kutaurirawo here kana kutsanangurira vagari zvikonzero zvaita kuti mitero yembwa iyoyo idzoswe?
Chakatotishamisa mukoma Jonga inyaya yekuti nguva ino yatiri inoi kubva mwedzi wemuna Septemba tichiuya kuno, tenge tiri mubisi tichimhanyidzana nemakanzuro vachiita mabudget consultative meetings avo. Asi takashamisika izvi zvakuchitanga kubuda isi tisati tapedza kuita maconsultative meetings edu, zvabva zvatidzosera kumasure.
Tichitarisawo nerimwe divi vakumalo, nyika kuwana kuzvitonga kuzere kana kusununguka kwamuri kutaura kuti vanhu vasununguka hakureve kuti mitemo yemakanzuro yaraswa. Imbwa dzinopa zvirwere, zvimbwa mupengo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti kanzuro inge ichifanira kuziva kuti uyo ane mbwa ngani uye dzakabayiwa here nezvimwe zvakadaro. Hamuone kuti chinhu chakanakawo here ichocho?
Ndatanga ndaseka mukoma. Chinopa chirwere chakanyanya imbwa here kana kuti sewage inenge ichingoyerera zvayo isina munhu anoiona kuti iri kuendepi, iri kubva pai, iri kunorasirwa pai. Chii chinopa chirwere zvakanyanya? Marara atiri kungoona tichifamba achirasirwa bese bese. Ndo zvinhu zvatine tichitarisawo mukoma, kuti dai vatanga vagadzira izvozvo muguta machena tochienda zvedu kumbwa, kuhuku nezvimwe zvakadaro, kwete kuti zvavakasikirwa chaiwo mandate yavo, their core mandate havasi kukwanisa kudhiripa, vasiya vaakumhanyira kumbwa. Tinoona kunge vanhu vanenge vaakuda kuwanda nechigunwe vachisiya maareas avari kukundikana avanofanira kunge vachiongorora.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzira vagari vamunomirira kuti vaite panyaya iyoyi?
Isu chekutanga tiri kukurudzira makanzuro kuti makanzuro zvaakasikirwa anozviziva, ngaatangewo abatsiridzawo pakuita kuti izvozvo zvifambire mberi. Vanhu vawane mvura yakachena yekushandisa, vanhu vawane solid neliquid waste, marodzi, kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro zvifambire mberi kuvagari. Isu tinovakurudzira vagari kuti ngavasapotewo makanzuro edu, varambe vachibhadhara. Hongu tinoziva upenyu hwakaoma, zvinhu zviri kurema, asi ngavaroveredzewo vaitewo kuti mari shoma yavanenge vawanawo vapewo kumakanzuro edu, kuitira kuti mabasa ebudiriro afambire mberi. Kana izvi zvichinge zvazoitika zvabuda mune zvakanaka, tochizotarisa zvembwa zvehuku nezvimwe zvakadaro, asi vanhu vachiwana kurarama kwakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakumalo, mwene zuva rakanaka.
Ndatenda mukoma nemiwo.
Manga makateerera kuna sachigaro veHarare Metropolitan Residence Forum vaMarvelous Kumalo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti tosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muZimbabwe, vachiti vari kufa nenzara ndokuenda kuBotswana, uko vari kutsvaga upoteri. Masangano evashandi vehurumende anoti acharatidzira nemusi wemuvhuro achinyunyuta pamusoro pemihoro inotambiriswa vashandi panguva iyo SADAG inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka, vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitevhenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19.
sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kumfumfu 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla lezanu PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa akulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abangamatshumi phose amahlanu 48 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7209. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10998. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 3,258,675. Asebehlatshwe esibili sebengu 2,527,931. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,663. Ibandla leMDC Alliance lithi amapolisa asebenza lezanu PF kundaba zokumemethekisa udlakela oluqondiswe kumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Leli bandla lethule ividiyo enkundleni yeTwitter namuhla eveza amapolisa elapho kulabasekeli bezanu PF ababikwa bahlasela Chamisa eManicaland. Leli bandla lithi lobuyibufakazi obukhomba sobala ukuthi amapolisa asetshenziswa yiZanu PF. Lithi abasekeli bezanu PF laba badubula imota kaChamisa bezama ukumbulala eMutare. Sixhume isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi ngodaba lokuthi basetshenziswa yiZanu PF, kodwa uthe ubengenelisi ukukhuluma lathi ngoba ubephakathi kumango. Abalwela amalungelo oluntu bathi luyize usuku lwangomvulo olwabekwa yisadaki lapho amazwe akulumanyano azabambana khona ekhankasela ukuthi amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ezanu PF. Lolu suku lunanzwa mhlaka 25 kulinyanga. Usuku lolu lonyaka luza ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esilande ukuzehlola umthelela izijeziso lezi ezilawo kuzulu jikelele. IMelika yona ithi izijeziso lezi ziphatha abanikazi kuphela, hathi uzulu makhaza. Kodwa iZanu PF ithi yizo ezibulala umnotho. Siqoxelo lwela amalungelo umnomzana Tifa Dube.
Izijezo zenotho babunkomo ezafakelwa amalunga ezanuPF ngibona ngathi kulula kakhulu ukuthi zisuswe lezi zijeziso. Kuhle ukuthi sibone amazwe e-Africa ebambana egqugquzela into abayibona ukuthi akufanelanga ukuthi bekhona njalo ebuyiseli lizwe emuva. Kodwa ke lakhona kufanele ukuthi ngabe ukuthi amazwe e-Africa nawo ayagqugquzela atshele ubukhokheli beZimbabwe ukuthi abalungise lezo zigwegwe ezenza ukuthi baze bafike esimeni sokuthi bafakelwe izijeziso zenotho. Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abenze izinto ngendlela eqondileyo etshengisela ukuthi bayawahlonipha amalungelo oluntu. Ngokubambana kwayo i-Afrika yonke ayitshengisele noma ayiqhubeke ikutshela izinkokheli ze-Afrika ukuthi abantu kufanele ukuthi babuzwe ngendlela enjani. Akube yinto emqoka kithi siziphathe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu okuza kwenza ukuthi lawo ma-sanction engabi khona.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo lolu ulubona njani ngoba elemelika lelebhilithane athi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo kodwa bona beZANU-PF bayakulandula lokho.
Kuvele kuyimvama ukuthi nxa ungumtshayeli webhasi noma ungazogijima ngesivinini esikhulu kangakanani uyabe ungawuboni umehluko noma uyabe ungakuzwa kakhulu ubuhlungu bamabhampa akuleyo bhasi noma i-discomfort eyabe ikhona. Kodwa-ke ama-passengers yibo abakuzwayo noma ngithi labo abangekho phambili kubukhokheli yibo abazwa ubuhlungu kakhulu ukwedlula abatshayeli. Iziningi izinto ezenza ukuthi ama-passengers akuleli bhasi bengazwisisi kuhle ukuthi kuhamba njani noma bahlukumezeke kuleli bhasi abaligadileyo elikhokhelwa yiZANU-PF. Yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi baqondise izigwegwe zonke lezi, baqondise indlela abaphatha ngayo abantu, baqondise ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elingela ama-sanction, ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elisebenza kuhle lamanye amazwe elingakhwebelana nawo.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Sicoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology ithi izaqhuba umkhosi wokubukisa amafilimu amayelana ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kusukela ngoMvulo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzele Ntebele.
Yeah, from mhla ka 25 inyanga yenaleka October kusiyafika u 30 October sizabe sile film festival esiyibiza ngokuthi Asakhe Film Festival lapho esiyabe sikhangele kakhulu indaba zeGugurahundi. Iviki siyaphela sizabe sebukise ama-documentary amabili esizawakhipha kuleli viki. Yaqa la i-documentary ezakhitshwa ngoMvulo mhla ka 25 ithi yona One Night in 1985. I-documentary leyi ikhanyela amadoda ayi 11 acatsha esilobela mhla ka 30 January 1985 ethathwa ngababe kubutho nge 50 Brigade umama soja ngesikhathi seneso abaphindanga babonakala futhi. So sikhuluma lemuli zabo ukuthi ngemva kokucatsha kwamadoda lawa impilo yaba njani, kwahamba njani, kuyini abakuzwayo, bacabangela ukuthi baya ngapi ngoba sekule minyaka efika phose 40 abakaze bebonakale lethuna nje ukuthi abangabe bangcwatshwa lapha akula muntu okwaziyo ukuthi bangcwatshelwa ngayo. So imuli lezi ziyakhala ukuthi ngabe bayathola lapho abangcwatshelwa khona labo bedele ukuthi ngempela ngempela abantu laba sebafa.
Abazakhuluma kulumkhosi bona baminjani njalo ngobani?
Ngolesibili sizaba le conference yama academics izikhwica mfundo ke sizaba le conference eyabisebulenjini enikwe i-theme yokuthi Gugurahundi and the culture of violence. So izikhwica mfundo ezijene zizabe zipresenta amaphepha ahambelana le Gugurahundi le culture of violence eZimbabwe. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo sikhiphe ibhuku elilesihloko esifanayo elithi khona Gugurahundi and the culture of violence elizabe linama chapter phose 9 or 10 UN abhalwe ngabantu abachiyeneyo ngolwesithathu sizaba le public lecture njalo ezenziwa ngundoda weMelika ofundisa eKent University uprofessor Timothy Scanesia yena ozakhangela igugurahundi leCold War ukuthi kanti indaba amazwe afana laboMelika labo Britain bakhangile eceleni ngesikhathi amaNdebele ebulawa ngolwesine silobaba othiwa nguVincent Hillary Ndlovu yena ungumunye wabantu abahamba abathatha izikhali bahamba egangeni after 1980 so uzabe presenter iphepha elithi khona the dissident story uthi kanti kuze kube labantu labo okuthiwa ngama-dissident kwakuhambe njani uVincent yena ke ukusanda kukhipha ibhuku elikhangene into ezinjalo ngolwesine sizaba lomama uprofessor Joycelyn Alexander yena ofundisa e-University of Oxford uzabe khangela njalo iphepha lakhe elithi khona the dissident's perspective then nge-Friday siza launcha i-documentary yenye AS2 ekhangela abantwana abasala ngemva kokuthi abazali babo ubaba umama kumbe bonke bebulewe ngabo 1982 abantwana babe bancane ngesikhathi neso kumbe ababe abasala ngemva kokuthi abazali babo sebebulewe ukuthi bona bakhula njani
Umnumzana Senzele Ntebele ngomqondisi wenhlanganiso ye Center for Innovation and Technology sixoxela ekobulawayo Lanxa abanye bekhuthaza ukuthi amabandla aphikisayo amanyane ukuze enyuse amathuba okunqoba iZANU-PF kukhetho luka-2023 omunye wabakhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi kafuni ibandla lakhe libambane lamanye izaphu izakhetha inkokheli yayo entsha kuCongress eza qala ngolwesine ngeviki ezayo isiyaphela ngomgqibelo sixoxelo Hanana
uzananzelela ukuthi uzaphu usezamile kanenge ukumanyana labanye siqala khona le maybe kumbe siqale Lancaster sibuye ku 87 sike sazama futhi ukwenza ikhode sazama futhi ukusekela iMDC Alliance ngo 2018 wonke amathuba la esibe silawo azange ngasincedise sonke isikhathi uzabukazuzanga lutho kulokhu kumanyana lamanye amabandla
Iziphi inhlelo olazo ngaleli bandla alubana uthe wangena esikhundleni sokuba ngonobhala jikelele
Umsebenzi kanobhala ukukhangela ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuhlela iphathi ihlelekile okwaqala sifuna ukuba namalunga kazaphu endaweni ezijeneyo siye phansi ebantwini njengezaphu yakudala esasivele siyazi ukuthi amandla asebantwini njengoba lomutsho wethu sitsho ukuthi amandla kawehle ayezabelweni ayebantwini khona lephansi yikho engikhangela ukuthi sizakwenza okwesibili ngizafuna ukuthi sibumbe uzaphu olabantu abatsha esikhathini esiningi kuthiwa uzaphu ngowabantu abadala ngifuna ukuphatheka ekwakheni uzaphu okhangayo ikakhulu abantu abatsha ngoba yibo abanenge okwesithathu sifuna uzaphu inkunzi sifuna inkunzi bhonge sifuna inkunzi ezasebenza imele amalungelo abantu imele abantu imele ukuthuthuka kwabantu ngezabelo zabo ngezigodi zabo ngeziqinti zabo ukuthi wonke umntwana weZimbabwe lapho akhona azizwe elabantu abakhokhelayo abamele izinto ezibakhathazayo abantu ababakhulumelayo abantu ababasekelayo abantu ababasupportayo ezintweni abahlangana lazo nsuku zonke lokwakheni isizwe ngendlela bona abafisa ngayo
Umnumzana Mthulisi Hanana lilunga lezaphu elidinga ukuba ngonobhala jikelele waleli bandla kukhetho lweCongress eza kwenziwa ngeviki ezayo Uzancintisana lomnumzana Future Msebele.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa wafubengula.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi seKwanda South sezethese amapolisa umlando wokusebenza lamasela atshontsha inkomo. Kuliviki izakhamizi ezedlula ikhulu zitheleke enkambeni yamapolisa eguyu zingasadlanga nkotshana zikhokhelwa yinduna yazo uMarupi lapho ezafika zakhonona ngokuziphatha kwamapolisa. Kubika Walpeti Ncube.
Izakhamizi esilonga zivukele enkambeni ngomvulo zisiyakhalaza ngokutshontshelwa zifuyo osokubhahile kulumango njalo zithi kukhona okunuka santungwana. Lokho kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Hlanganeni nje kusasa eguyo silwe ngohlupho lolo singalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesijule kanzima ngoba sidestroy amasena amapolisa ama lamasela. Asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba sithi amapholisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yikhona adla lamasela ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga usidanke.
Ukusukisela khona kufana sithatha umbuso obusela ukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikuba lokuthi la mapholisa phakathi.
Amazwi akhagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga uMnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba siboni ukuthi khona ngombono wethu udlelwane ukukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabela ashike khona lapha esigabeni sakithi uzabona segijima ngemota masinyana ntokoza. So kuhle kukhanye khonapho ukuthi khona sela umpholisa umpholisa wonke ongena lapho bonke sebelezi mota bonke.
UMnumzana Victor Vodloza Spanda oyisakhamuzi semanama uthi bazathatha amanye amanyathelo nxa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Asithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangumapholisa abanye ngabasethuli kempu abanye ngabase enhwali abanye ngabaseguyu. Ukusuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba abantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo silwisana sindawonye lezi gebengu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda uMnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eguyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ejume siyadinga amasela enkomo eShanyawugwe ngemva kokutshaywa kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo uMnumzana Cosmas Chabalala oyekhezi.
Sibabonga bomthetho okusukisela eGwanda kuze kuthi Bebridge kuze kuthi Plant. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siyaphambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla odede ukuze sifuye phela kusibe lekusasa lethu labantwa bethu bebe lekusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo mangela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa wekhafosi wabotshelwa ukutshontsha inkomo ezisithupha. Uwilson Mtazwa kanye noTafaza Kurumsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasitshiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Uhlelo lwabesifazana silonkosikazi Patricia Mfundla Dube ohlale kwelebhilitane okweminyaka engamachumi amabili wasephenduka ekhaya lapho aseqhuba khona ibhizimusi lokufuya imbuzi. Nangu exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011 e-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isimnenga kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu. Ngasenziwa lesifiso sokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe. And into engiqakathekisayo yi-farming.
Kwaba lula yini Madlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
kwakungelula ngiqalisa. Ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens. Ngambona inganiza ukukwanisa. But ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi, ngingayifundelanga, ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise, iproject lay ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly ngathi ngisiyakholekta i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginazele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi, nxa lifuna ukungena ufarming, yikubambana labanye omama kumbe labo baba abasesihleleni lonalolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza ifarming yona le. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza ifarming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yibulembe farm ise-Fort Rickson. Khonapho ngilembuzi, ngase ngibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida. So kakhulukazi ezami asizo zenyama, although eventually lami ngizabe sengithengisa inyama, but okwakhathesi sengithengisa okuthiwa yi-breeding stock, meaning ukuthi ngithengisela abantu abafisa ukungena ehlelweni lokubrida imbuzi.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethu wona lawo asiqalise nama ama-project embuzi, ziyavuma. Kulama-opportunities e-export, thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi namba bekhatha abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi. But unfortunately, as a country, asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi namathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili, ikakhulu omama. I think omama yikuthi silesineke, mbona ingani i-farming yembuzi iyahambelana lathi, ngoba kungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcina sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry, njengakhona ukhanisa sikwazi kwe-CSO kwenkomo, by collaborating, coming together, asisebenzeni. Kungabi i-business kaSifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengela engxiniwa abalakhaya kumbe abanamaplazi babalama-plot, ebambananini labantu abalama-plazi abanamakhaya abalama-plot, kuthengwe imbuzi as a collective, qalise nama-project, sisebenza ndawonye. Thina vele yikho esikwenzayo, sisebenza njalo. Lami ngibambana labanye omama, akhona ama-projects engiwenza ngedwa, but amanye ama-projects ngiwenza labanye omama. Siyenza inkomo, ngilayo i-business yembuzi engiyenza labanye abantu, ngoba umuntu nxa enguye yedwa kunzima kakhulu kwesinye isikhathi ukuthi usukumise i-business ezaba ne-impact sibili esigabeni sethu, ikakhulu thina emathebelelands. Kuqakathekile ukuthi siqalise sibili ukusebenza ndawonye, sibambana nini ukubana sithuthukise isizwe sasemathebelelands, and we can only do that ngokubambana.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala nga?
Ngikhona ku-Facebook, ngile Facebook page ye-farm, kuthiwa yibulembe farm. So bengasetsha ubulembe farm ku-Facebook bangithola.
Unkosikazi Patricia Dube ube kuhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Yebo babo Gandis, ngiyabingelela.
Ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazo.
Okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje. Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa. Bese saba ukunqotshwa, bese saba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo. Bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo. Lakho kuthelele uvalo, wafaka uqhuqho, wafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweZimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi, kwabanzima lokuthi baphike, kwabanzima lokuthi bale, kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho. Kwasokufaka uqhuqho, kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe. Libusa linjalo libusa ngobugwelegwele, ngobumenemene lobuqili.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo?
Ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule. Ugwalo olukhitshwe isifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweZimbabwe. Lokuthi abalutshontsha ukhetho ngobani, balutshontsha kanjani, abejoko izek bencedisana lamasosha, lamapolisa, lama-CIO lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo. Ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi, ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho. Lokhana sokwenza impilo ibe nzima, lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo, ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo.
Esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo? Ubona ungani ibandla leZaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya?
Sikhuluma ngohlangothi lweMathebeleleni. Umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume langaye uZaphu. Kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano, ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu, kokubandlululwa kwe-Midlands leMathebeleleni, labantu bomthwakazi bengabe esiNdebeleni, bengabe esiKhalangeni, bengabe esiTongeni, bengabe esiNambiyeni, lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziyazigaba. Baphakamisa inhlupho zabo, baphakamisa indubeko zabo, bayalwa, bayaphambili. Njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobuningi. Kungezelela uhlupho ke, kungezelela ukwesaba, kungezelela uqhuqho kuZANU PF lomphathi wayo. Yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu, bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba. Kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF, amkhulele umnangagwa. Kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa iZANU PF, okulilitshe elisindayo kuyumnangagwa la iZANU PF, ngoba ama factions asevukile njalo. Bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela be-news walks, asebesithi umnangagwa akakho legitimate, kakho credible, njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023. Loba nje ama-province em-endosa, emxhasa, ikhona impikiswano engaphakathi. Ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023. Yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu, kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likaMgabe ayebekwe Heroes Acre, kuthiwa abanye bathenga izicathulo bathi izipho zikapresident, kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla. Konke lokhana kuyimihlola ebonakalisa ukuthi bayesaba.
Hello ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilalo.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. EMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumholi wayo umnumzana Nelson Chamisa. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda South zithi amapolisa kulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-7:30 na olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.